Azulu, tinotenda zvikuru maita henyu nokundiisa pamhepo maringe nenyaya yaitika nhasi. Tinotenda zvikuru ichokwadi kuti tasangana nemukuru wenyika nhasi vamunangagwa, pamwe chete nemutevedzeri wavo vachiwenga, pamwe chete negurukota rinoona zvokudzirirwa kwenyika vari zvechairperson uye musangano wezanupf mai Muchinguri. Tinotenda zvikuru. Zvinhu zvinoita kuti tisangane navo nderekuti takatora decision, personal decision, kuti inguva yatikwanei kuti tikontribute kudevelopment yenyika kubudikidza nemaprograms akawanda wanda, tichishandisawo experience yatakawana neexpertise watakawana wakati wandei. Chido changu kuti ndive ndokontributa ndileave legacy mukudevelopa kwenyika. Asi zvamunoziva kuti panguva yega yega nyika ichiranwa inoranwa nepati inenge iri kutonga nemapolicies ayo. Saka naizvozvo kunobva mapolicies iwayo ndaita chido ichi, ndokuzanupf vanenge vari kutonga, saka unotobatsidzira from that point of view. Saka ndokusaka paita chiitiko chanhasi chokuva neleadership yezanu nokuva necommitment yokucontributa development yenyika tichisevenza nepati iyoyo. Ndinoziva kuti zvinhu zvakaoma zvikuru kuvazhinji kuzvitambira, kunyange inini pandaidziya kudaro kuti ndinoda chose kuti ndidaro, asi idecision yakakura. But at the same time, sometimes my difficult decisions has to be made and made by people in their respective positions, and this is why ndatora mukana iwoyo kuti daro. Saka ndo muvhi yaitika zuva ranhasi. Tinotenda zvikuru kuti vazhinji vachaita sokuti netsike nazvo, asi as we go on is a stark reality kuti zvinofanira kuti zvidaro. Ndatenda zvikuru, uve nezuva rakanaka.